evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Saturday, March 19th, 2022. This is a special live talk show. I am Kip Stube.
And I'm Janono Kawande.
Welcome to this special edition of our special live talk show. In this program, we are discussing with stakeholders Zimbabwe's forthcoming council and parliamentary by-elections set for March 26th.
In 7 days, Zimbabwe is expected to hold by-elections in which 130 council and parliamentary seats are up for grabs.
Political parties and individuals taking part in the by-elections have been campaigning in various parts of the country, with the Citizens Coalition for Change claiming that their rallies are being blocked by the police.
There have been several incidents of political violence which resulted in the death of one person in the Midlands province. Opposition candidates claim that they are being attacked by suspected ZANU-PF activists.
Tune in right now in our live talk show. We are live on VOA Studio 7, that is the radio. And then you can also find us on all our websites, www.voaindebele.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.zimbabwe.com. I'll repeat that, www.voazimbabwe.com. We're also on Facebook on the following, VOA Indebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. To join the show, you can send us a message right now on WhatsApp. Our number is +1 202 465 0318, or post it right now on our Facebook pages. Kunjalo, Mr. Wand.
Nasi tiri kutarisa zvakare nyaya dzesarudzo dzatakatarisana nadzo zvondo rinouya ichi chirongwa chatakaitira imimi kuti mugotitaurira zvamunenge muchifunga pane zvamunenge muchiona pane zviri kuitika. Tinenge tichikurukura nevamwe vese vanenge vachikwikwidzavo nevamwe vakangoteereravo vanenge vachida kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Kwasara mazuva manomwe 7 days kuti sarudzo dziitwe, uyezve pane zvigaro zvinoita 130 zana nemakumi matatu ezvigaro zviri kukwikwidzwa mumakanzuru nemuparamende. Mamwe mapato anokwikwidza ari kuti iwo havasi kukwanisa kukwikwidza zvakanaka nekuti vari kuzviringwa nevatsigiri vezanu-PF. Asi kutsvaka rutsigiro kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Kunyange avo vachitaura kuti vamwe vachitaura kuti mapurisa ari kukanganisa misangano yavo nekuvarambidza kuungana. Pakaitika mhirizhonga dzakati kuti mazuva masvondo mashomanana apfuura pakazofa umwe wevatsigiri vebato reCCC. Asi bato iri richiti vatsigiri vebato rezanu-PF ndo vakakonzera mhirizhonga iyi pakazofa vanhu. Saka nhasi tiri kutarisa hedu pamusoro pesarudzo, mafambiro adziri kuita, zvamuri kuona, zvamungada kuona zvichiitika, tinoda kuti tinzwe kubva kwamuri. Ndo zvatiinazvo nhasi. Yes, do it.
Yeah, kunjalo ke, Wande. Let's hear some of the people who are actually attending some of these rallies. So we'll start with the Citizens Coalition for Change, and we've got the deputy spokesperson, Gift Ostalo Siziba. is in trouble. Let's hear what he is saying about the rally today.
Amuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe zvano PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu.
Zvano PF yatira kuunza marore mapurisa kuti aintimidate vanhu. Zvano PF yamisa mazuko kuti asatakurewa kubva kumalocation. Isu hatiti mazuko ekuhaya kana ekuti achakurewa but tinoda kuti mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti takumiswa kwebagi transport inoita kuti vanhu vafambe netsoka asi hatisi tatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu nezvaro vasina kubhadhara. Isu tiri kusvika vaite dandor of business kutakura vanhu vachivaendesa kubva kutaro nekudzokera macommunities.
Yeah, that is Gift Ostalo Seziba. He is in Tare, so he's complaining there. Utike, abantu bebefuna kuti vapambanise makono kwakwenzakalayo. So we also have Mr. Tafatswa Mukwadi of ZANU PF. Let's hear from him what all what was going on at the rally.
Sangano wezapf neutungamiri namakurukota ehurumende wose ndewekuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangano kuti vana vokubhinga vanga vachitiivo hatina kumubvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiriri hwenyika kubva 1980 vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuerenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017 asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika parizvino asi kana kuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachivarwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungane saka ndosakamaona mhomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zviuru gumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno vakuru navadoko masabhuku machifu nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvitsungo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira migwagwa yavo zvinosanganisira nyaya dzemvura zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yayo yanga ichitaririra
saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yebhinga kubva 1980
mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuvagari vebhinga vakumbira ruregerero kumadzimambo navatungamiri vose vokuno vachiti takakanganisa naizvozvo zvatanga tisiri kuuya kuno ndokusaka ndaunza makurukota angu ose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswe zvisinei nechekuita nesarudzo pese but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudiriri under the theme yokuti no one and no place must be left behind.
That is Mr. Tafaso Mukwati, ZANU PF, there, you know, I think you heard what he said.
Yeah. It's all politics.
Yes.
Yeah. Yavanguva yekutsvaga rutsigiro, saka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda. Zvimwe ndizvo chokwadi, zvimwe ndizvo kungoti pakati nepakati kuti nyaya dzadzo dzifambe.
That's right. Yeah. We also have Shingirai Chabata of the United Zimbabwe Alliance. Let's hear what he's saying about the rally today.
Taita tambudziko nevakomana mayuti ezvaru PF. Isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo, tabhadhara kukanzo, ndobva taenda tikaona police clearance. Zvese mapepa edu anga aripo, mapepa emutemo ese. Zvese zvanga zvazvikumbirwa nemutemo takaita adhietu. Saka tasvika paground match taona vakomana ezvaru PF mayuti ezvaru PF emutafara vachitamba bhora muground. Zvatati zvata ichida kuti tiite musangano wedu yanga iri meeting with the candidate meeting yagari kamulambo ari kukondesa gwarari ichakamira bato United Zimbabwe Alliance. So patasvika tikada kuzama kuengeja tichiti isusu ko muri kutamba bhora sei mugiraundi umu itakabhuka tikabhadhara kukanzo tikapaza marisiti zvese zviri pano vabva vati iwo igraundi redu nderezvaru PF tisu tinoricheka muno tisu tinoriona saka imi fai panapa teda failet kumuli zinoro kushaneni tukutema ya matombo taka titori redu kushaneni kana mkangeta msangano uyo
mazivisa mapurisa ere neje kuchisi ziru wa iku okuku wa maita uyo kanganisi wa msangano uyo
watafone na mapurisa kutu mapurisa ando nyari pano waka shikapazi mbo shikapazi kwa mapurisa bati iyo nyari ilipo ndeyo kuti kanzuro ndeyo fana kuya utika wana nukuti kutuwe ground saka imi kanzuro ipo fana kiwudu ya utika wana kanzuro kaya utika wana then isu soso mabeza tuwa tuweta ni great power paendu na penuwa kati iyo isu atikuwa su tue tishizo tuzoda kusu secure ground zisiri redu kanzuro matahara mbati kila kutuwa mbeni msangano wedu matreti tinao wale ziripo wanwese anga ina kuya kutangano warumu lokal mno wanga wachizi angushu kachetu sa chimu uraya.
That is Mr. Shingirai Chabada, the Youth Secretary of the United Zimbabwe Alliance. So let's go into it today. We've got Reverend Hussein Smanda of the Christian Alliance of Zimbabwe. Reverend Smanda, welcome to the program.
Thank you so much for having me on the program.
Thank you so much. So, siyabona kuthi abantu bakhankasa endaweni eziningi ezijeneyo. So, ngesilungu sibilungathini ngemkhankaso yabo le?
I think it is important for space to be created for all the political parties to campaign, to present to the voters what they are offering. It's very important. And also it's important that, as according to our constitution, all Zimbabweans should be allowed to have the right to political participation, choice of their own political party, but also that it must then be done peacefully. And this is what is important to all the political parties, that they must encourage their supporters to do this in peace.
So, now I'm going to say to you,
kuyini abazakwenzela abantu nxa bekwanisa ukuthi bevotele bengene bethathe izikhundla lezi abazifunayo. Kuqakathekile njalo ukuthi amaZimbabweans ezwe njalo akwanise ukuba lelungelo lokuthi bahambe bayengena ke beyelalela bengesabi bengatshaywa ngabanye abantu. Into eqakathekileyo kuma-political parties wonke ukuthi kwenziwe konke lokhu kulokuthula ukwenzela ukuthi kungabi lempilo eyinye njalo ezalahleka kumbe kulimala abantu nxa besenza umsebenzi wabo lo wokukhankasa.
Ye, yeah, so bamba khonapho ke Mr. Wande, we've got Reverend Hussein Smanda. I think you can pose a question to him.
Reverend Smanda, ndingatala neshona?
Yes.
Okay. That I'm makatarisa zvanga zvichitika masondo mashomana napfuura kana kuti kubva zvataurwa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa 26 sondo rinouya. Munoona sekuti zvichabuda musarudzo idzi zvichakudzwa here, zvichatambirwa zvakanaka here? Sokuona kwamunoita kuti pane manzwa vamwe vachikomplena vachiti vari kutadza kuita misangano, vamwe vachiti vari kurambidzwa nemapurisa, vamwe vanhu vachipondwa. Zvose zviri kuitika izvi zvichaita chinyi kune zvichabuda musarudzo sokuona kwenyu?
Zvinonetsa nekuti in terms of Zimbabwe having my free and fair elections, zvekutanga all political parties should be allowed kuti vaite macampaigns acho free wherever they want to go. Izvo zvakakosha in order for us to have my free and fair elections. But kana tikatadza to have that, we are likely to have my dispute anongoenda kumacourt and my contestation around nenyaya yemarivers. The second issue inyaya yekuti there must be peace. Takaona kukwekwe kwakaita violence, so that is very important kuti vanhu vakwanise kucampaigna freely and peacefully. Otherwise maelectoral results acho achapinda kumacourts again nemacontestations kuti some other people might feel kuti aiwa isusu atina kuwana nguva yekukampaina freely kana kufamba freely. We are afraid kuti charowa nevanhu.
Yeah.
Or what something else can happen. So I think that's the challenge.
Yeah. Chimwe chandingada kuzvava kwamuri, Reverend. Ndicho kuti pane vamwe vamunombotaura navo here kunze kwenyika kuti vabatsire munyaya yezvikuitika muZimbabwe?
Isusu, our main concentration, pane chitaura nemapolitical parties. Because ZEC in a platform inonzi multi-partilizing. So Isusu have started engaging locally with the political parties because we believe the issue is Zimbabwe. We should be able to solve this thing. Because violence actually is coming from us.
Yes.
We are the ones who are causing all these problems. Also, we have our courts, we have our police, and I think those institutions should be held to account.
Yes.
As well as ZEC itself. So I think before we talk about going outside the country, especially locally, we should demand accountability kuma stakeholders ese. And then nyaya violence, nyaya making it impossible for other people to campaign should be part of our dialogue as Zimbabweans. If you say churches, as you know, Zimbabwe heads of Christian denomination has been trying to have this internal dialogue. I think it's got its own challenges, but at first we need to exhaust it. But however, when they are free, if other people feel that, no, if you want to go to Texas or want to go to UN, I think everyone has got a constitutional right to do that if they want to.
Okay, do it. You had the reference one that they are saying that it's very important to clean up our act as a Zimbabwe during this period of electioneering. Otherwise, the results will be tarnished. You know, in the end.
In the long run, yes. And we've got a guest as well right now.
Right.
That is Moti Stole of the Patriotic Zimbabwe's Party. Moti Stole, welcome to the program.
Hey, Magadi,
you mean? Oh, Tiripo, Magadi. Go ahead, Wally. No, it's good, yeah.
Ziriku Fambase, Muruku Sagarzi Gre, Muruku Kambena.
Tiri kukambena mwana wa mai kukambena ndiko chaiko chaiko kwa munhu wechikadzi.
Kwakasiyana sei?
Kwa munhu wechikadzi kupamusoro soro. Kuti tinonga tichiona zvakawanda zvemutsinga waone imimi ana baba.
Tiudzewo zvimwe zvamuri kuona ndo saka takushedzai. Govanai one isu zvamuri kuona.
Tinonga tachiona, kuti mvura haisi kubuda, zvinoonekwa ngevanhu vechikadzi, izvozvo zvimaplasi zvemarodzi. Tine rodzi redu rinonesa maningi kumagaza iyi kuno kumakansela ese ari kupinda ipapo apapo havasi kugadzira pabhiriji papo handisi kuziva kuti chii chinonga chichimboitika ipapo apo. Saka taitiwo tingambomodzitsora angambopindawo paukansela papo. Aido kumboonesanawo nevagari vemugaza iyi kuti tionesane kuti tibatsirane kuti bhirijiri tingarifambisa sei nekuti motikari dzinomira vana vanodonha vechienda kuchikoro zvinoitika papo zvakawandisa zvinoitika pabhiriji papapo saka tokorero kuziva kuti ava makansela vamwe vanonga vechipinda apa bhirijiri havarione here iri kuti rodo kugadzirwa saka samai ndanga ndechiti ndapinda ini ndaido kumboonesana nemadzimai mamwe nana baba kuti toita sei pabhiriji apa tigadzire tiri pano.
Vamwe vanga varipo vari kuzvitadza sei chamuchaita chakasiyana nezviri kuitwa nevamwe kana kuti zvakaitwa nevamwe ndechipi muchazvifambisa sei?
Vanga varipo apa tiponongati pavanonga vechipinda bhiriji iri vanenge vasingaromu. Kuti kudai vanga vachiona bhiriji iri kana vaida vakarigadzirisa saka maonero endinoita bhiriji iri havaroni saka inini ndiri kuriona nevabereki vari mugaza iyi ndiri kuriona nokuti zvakafanana nini musuno ndanga nditori nenhumbu yangu muna 2018 ndakatosvika kuchipatara inini mwana wangu akatoshaika ini ngenyaya yebhiriji kusvika papapo bhiriji rakagara motikari haisi kufamba haisi kudii ndotori nemwana wangu akatoshaika ngenyaya yebhiriji yona iroro saka inini ndiri kurwadziwa vana vatopera kutoshaika ngenyaya yebhiriiro vane bp chaidzo chaidzo vamweni vari kutofa vosvika apapo havasi kuambuka maona saka zvirwere zvizhinji zvinofanira kuti zvikasungu munhu akasiro kuenda kuchipatara ari kutotadza kutoenda kuchipatara kusvika kuchipatara in time unotenderera nepachinhere kuti aende kuchipatara kusvika kutunete munhu wanyarara saka semunhu wetikadzi handiri kuzwa kurwadziwa handiri kuzwa kurwadziwa saka vana vanditi munoona kuti mai kana kuri kuti vanonga vechida kupa vana kana mwana chikafu anotochemera kutoti mai vaizipe chikafu nai unotozama kuona kuti wapa here vana vako chikafu saka ini ndaida kuzama kuona kuti tingavaita sei apapo vagari vemugadza iyi kuti vasvinuke vaone kuti bhiriji tigadzirise handisiri kuti inini ndapinda ndega ndinodogadzirisa ndinodotogadzirisa navo ngokuti neni mutoro wemugari wemugadza iyi ndinodotobatsirana navo ivo neni ngokuti nditori nedziso rokuona kuti bhiriji rinofanira kuti rigadzirise
I understand. You heard what she says. Her concern, primary concern, is water and roads in the area.
Mm-hmm.
And she's very keen on that. She says that she cannot do it alone, but you know she can get enough support from the people to get these things straightened out.
Oh yeah. So now one day. We seem to have a problem with our Facebook pages. So we need to apologize to our listeners.
Yeah.
Right now, we're not live on all our pages. It seems as if we've got a bit of a challenge. So hopefully our engineers are going to, you know, rectify that. So we've got a slight problem there. So let's turn to Mr. Chamisa, who was actually addressing people in Tara today. Let's listen to what he said, Wally.
Yes.
That was Chamisa. You know, it was a very short video in which he was passing a message, and I'm sure I think we are going to get some bit of it again because that got cut off. So let's listen to it again.
We want members of parliament of excellence, debate on issues, people who are accountable, available, accessible. These are Sandiri, on issues, on ideas, on representing our constituent area. The new great Zimbabwe. Mazuta, you don't have to send a president. You can't have a lot of people. You can't have a lot of people. You President, Lautena and Abrakanaka and Lupita, Zona, Yasem, Lutendera, Yellow, Yapata, Wushet, Munomu, Zimbabwe. Lautena, President, Kutimutasa South, Yakati, by election 26 March, and the Kukuni, Kutiman, Vata, Vota, Zimbino, Lautena and Tata South, Muriwe, don't go!
That's what was happening in Mutare in Malekaland province, where the Citizens Coalition for Change president Nelson Chamisa was busy there, you know, and there were some other supporters who were actually picking him up. So there's a lot that is happening in the country right now. And those that have actually joined us tonight on Live Talk, where we are talking about by-elections that are coming on March 26th. Kunjalo ke bonke ke abasilaleleyo namhlanje siqhubeka nge-special Live Talk yethu leyi esiqhuba maviki wonke ngempela viki zonke. So ke sesile-guest enye lapha uMiss Victress Matutu weZim Imbokodo. Matutu, siyakwamukela uhlelo ma. Matutu, siyakwamukela kuhlelo, kunjani? Nalo Matutu, uyangizwa? Ye, kuthiwa sime kancane, uyabuya uVictor Matutu. Ye, so Matutu, uyangizwa mama?
Ngiyakuzwa Thubele, kunjani?
Siyaphila, kunjani?
Hayi, siyaphila nathi.
Ye, kulokhetho lolu lwama by-elections eZimbabwe, singathi ulubona njani?
Eyi, kunzima ukusho ukuthi ukhetho lubona njani, ikakhulu ukhetho olunjengokhetho lwenziwe eZimbabwe. Ngoba kwamanje ngathi masibhekile ngithi hayi amabandla wonke ancintisayo abonakala mpela hayi aphansi phezulu ayenza lokho akwenzayo ukuze awine lolu khetho lwama-by-elections. Kodwa ukuthi ngisho ukuthi kunjani kuzoba njani kunzima ngoba sikuhleli sikubona lokho, kodwa ngemva kwama-elections lawo bese sibona imiphumela engathiyo le efana lokho esikubone kukhankaswa.
Ubona ngazani kodwa nxa sukhangele wena vele eZimbabwe kuhamba lokukhetho ukuthiwa hayi lapha sibili kuqhutshwe ukhetho oluhle?
Angicabangi ukuthi kusezoba khona maduzane ukuthi sibe lokhetho oluhle olukhululekileyo eZimbabwe, ngoba ngokubona kwami kusukela ngokhetho luka-1980 lapho kwatholakala khona uzivuso weZimbabwe asikaze sibe lalo ukhetho olukhululekileyo esingahlala phansi sithi hayi lolu khetho olukhululekile, onqobileyo unqobe ngoba lokufanele anqobe, lo onganqobanga laye hayi kwehlule. Asikaze silubone ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Ye, nxa ufisa-ke ungaqhubeka ngesilungu ukuthi gaga ngamafutshane kwakho konoko esikhuluma ngakho, qhubeka mama bangokuthi cha nje ngamafutshane.
Ya, ngicabanga ukuthi yebo siya kulo ukhetho lolu olwama-by-elections engibona kulukhetho olulungiselela lwandulela ukhetho esilubheke kakhulu umnyaka ozayo ngo-2023. Kangangokuthi ngendlela mina ongibona ngakhona amabandla wonke azangenza kulolu khetho abonakala khankasa ngakhona, abantu baseZimbabwe engikubonayo manje ukuthi balindele utshintsho. Wonke umuntu okhona eZimbabwe ngicabanga ukuthi usekhathele ngalokho okukhona. Laba bakholelwa ukuthini? Ukuthi abantu bavote yikho kuzaya yenza ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. Wonke umuntu manje yabe sebhekele ukuthi akuvote kube lotshintsho. Kodwa ngendlela yokuthi vele njengabantu baseZimbabwe siyazi ukuthi ukhethwa ngeke lube lukhethe lukhululekileyo. IZEC eyiye ebhekele ukhetho lwaseZimbabwe, ukuthembakala kwayo ngalolu khetho lwama-by-elections ayo oluzalandela kumnyaka ozayo, kulokho kusafana nje nokungathembakali kwabo kuleyo wonke ukhetho esike saba nalo eZimbabwe. Ngoba kuseyileyo ZEC ayeyivele inikeza abantu ukhetho olungakhululekanga esingakhangeleli ukuthi ise izoba namandla okuthi manje isinikeze ukhetho olukhululekileyo. Ngokusho njalo angitsho ukuthi abantu akumelanga ukuthi bavote. Okuqakathekileyo ebantwini ukuthi okwamanje kumele ukuthi loba kuzaba lokungakhululeki kokhetho, kodwa abantu abasukume abaseduzane abenelisayo bahambe ukhetho lolu bayivota kulolu khetho lwama-by-elections ozoba khona ngomhla ka-26 March mangicabanga kahle. Abantu abahambe bayivota sithi loba ukhetho lungakhululekanga kusenza lokho okwenzakeleyo, kodwa abantu bethi thina sasivotile. Ngoba okwakhathesi ukuthi kuze kube lotshintsho kubeze kube lalolokhu abakubona manje abantu esikubona manje kutshintshe, asilayinye indlela yokuthi sikutshintshe ngaphandle kokuthi abantu baye ku-ballot box bayovota bazame ukuthi batshintshe. Ngoba ukuthi kutshintshe manje yikuthi uvote, ayikho enye indlela as of now engayenza ukuthi kube lotshintsho. So abantu abangakhathali ngokuthi yebo ukhetha sevele ukhululeke, kodwa abantu abaseduzane abenelisayo ukuthi bayibhalisele ukuvota bayevota abahambe bayovota. Njalo siyathemba ukuthi iZEC nabo bonke abakhangelela ukhetho bazoke kwelinye isikhathi nje bacabangele uZulu weZimbabwe oseZimbabwe ohluphekayo, uZulu weZimbabwe osemazweni ohluphekayo, balwenze ukhetho lube lukhetho olukhululekileyo. Kuthi loba kunqoba lo nqoba yabe ngumuntu onqoba ekhethwe ngabantu, laba abanqobayo banqobe bakhethwe ngabantu, hhayi ukuthi banqobe ngoba ukhetho lungakhululekanga.
Ye, siyakuzwa kakhulu. So what she's saying is that you know, she's got a lot of doubts in terms of what can happen in the next by elections. So she says ZEC is not trustworthy, and so she's not happy at all. But she says if people go in numbers and vote, maybe that will be an indication that people want to vote, but things are not going the right way for them.
Yeah. She's quite right, though, because the large crowds that attended these rallies do not translate into votes cast. If the people could go to vote in their numbers like we are seeing when they attend rallies of mm-hmm. any political party. You can see that there is a lot of enthusiasm, whether forced or real, but you can see the participation. If yeah. that kind of turnout could be realized during the election itself proper, the voting exercise, I think it would be more reflective of what the people really want in the country.
Maybe it's because there's no passing of people to the polling stations. So anyway, I think let's talk to Reverend Hussein Spanda and then let him go. So Reverend Spanda, in terms of having a free and fair election, so what do you think about that? Just briefly, and then you say it in the
Venetian. I think the lesson we learned from the previous election is that it's important to eliminate the issue of violence from the elections and create a conducive, peaceful environment. But that also is important to allow all the parties to have the space to campaign, access to the media, to allow people to have political participation as per their constitutional rights. Otherwise, there will be disputes around the election results that come out. And also, it's important for ZEC to have transparency, not just to talk about it, but also to show people that it's transparent so that it creates confidence and trust among the people. So it's important for ZEC, for instance, to address all queries that are coming from people and be open and transparent to everyone. And we trust that ZEC can do that. But also, in terms of us as Zimbabweans, it's important that the elections are monitored. It's important that we are there to vote. We are there to monitor the elections. It's our responsibility. So that at the end we'll be satisfied with the results and the credibility of those elections.
Yes, I was a colleague. Still, possibly, I'm going to develop a then must also be a special spoken long mama. What is story?
I'm going to go to the Zimbabwe. Ungasoze kufe umuntu kumbe kulimale abantu njalo kuyadingakala ukuthi-ke nxa umkhankaso lo isenziwa o-ZBC ama-newspaper lezinye omabonakude kutshengiswe wonke ama-political parties njalo into eqakathekileyo ingqobikithi lathi ama-Zimbabweans ukuthi kumele abantu baqoqane bewakhangele lawo ma-election esithi observation kumbe njalo abantu behambe labo bevota babe yingxenye yokhetho ukwenzela ukuthi ekuphumeni sonkeni sisuthiseke ngempumelo ezabe ikhona.
Yes, siyakuzwa kakhulu Sibanda, sibongile kakhulu ungathini lokusasa sungaziphungulela nje utshayitile khekhe mfundisi. Siyabonga kakhulu.
Okay,
baba. Let's go to Miss Motistole. Quiet, Wande. Motistole, yes, of the Patriotic Zimbabwe Party.
Yes,
in Chipinge, yeah, go ahead.
Saka, iko zvinezvi muri kutambirwa zvakadini pamuri kutsvagarutsigiro. Zviri kufamba sei? Chii chamuri kuona muvanhu?
Iko zvinezvi vanhu vari kutofara vanhu vechikadzi. Vari kutoti muwadhi takutombodawo munhu wechikadzi since takagara muwadhi wani gaza ini angori varume chete chete vanongochinjana vechingochinjana izvizvi vanhu vari kutofara kuti tiri kuda munhukadzi ndiwo takumbodawo kundopa zvichemo timboonawo zvinhu zvimboshanduka handisi kushora vanga varipo vese vakaita zvakanaka ana baba vakambotonga vakamira pamukansela vakaita zvakanaka asiko zvino tombodawo munhukadzi timboonawo kuti unodini nekuti zvinofanirawo kuti chipigidyegidye pasikero nokuti sikero yenyu yakarereka yakarereka sikero muwadhi wani munomo yakarereka ine varume chete chete ine matumbu ine maguru ine seki saka inombodawo kumboiswawo musoro nemakumbo kuti zvinoita zvipigidyegidye saka vanhu vari kufara kuti aiwa munhukadzi pinda 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 panyanga kana ivo vana baba vake ivavo vari kutonditiwo pinda 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 panyanga ipapa saka nevana tiseingori gidye gidye vari kufara zvikuti nekuti hapana kana kugwisana takatokumbirana nevaripo vake ivavo kuti aiwa vana baba mbondipaiwo mukana ndimbopindwawo ndimbotsvairawo imba
ndopandinoda kunzwisisa ipapo amai ndopandinoda kunzwisisa ipapo kuti mamwe masangano akaita seelection resource center nezesni vari kuti havasi kufara neuwandu hwemadzimai kana kuti nokushomeka kwemadzimai ari kukukwidza musarudzo idzi. Imimi zvaka kuti mukwanise kudomwa kana kuti mukwanise kukukwidza makaneseka zvakadini kuti mupinde pachinzvimbo ichoti chokukwanisa kukukwidza?
Imimi handina kuneseka nekuti ndinoziye kodzero dzangu. Inini handina kuneseka nekuti ndinoziya kodzero dzangu. Varipo vakada kumbojanyira kuti havafaniri kuti vapinde inini vanhukadzi. Tikati aiwa taakumbosimukawo vanhukadzi, taakumbodawo kuti zvimwe zvinhu zvifambe. Ndotipaiwo mukana. Vamwe varume vechitoti hama hapafaniri kuti papindwe munhukadzi haana zvaanogura. Tikati aiwa musati pai munhukadzi haana zvaanogura, zviripowo zvatinogura. Ndotipaiwo mukana timupoonawo kuti tinoita sei. Saka mukana ndakaupuwa ndikatenderwa kuti ndimire muwadhi wani munomu kuti ndiite kansera. Saka ndinoti ndichafamba nevanhu vemugadza iyi ndo vakatonditonditi ndimire ndakatonzi nevanhu vemugadza iyi mira nandasoro kuti ndiri kutofamba ndiritofamba navo.
Hai tinozvikudza chaizvo. Musati maenda kana muchiti munoziva kodzero dzenyu iyo iri nyaya yokudomwa kana yokuvhoterwa nevanhu veboka renyu munoreva chika muchiti munoziva kodzero dzenyu?
Aiwa ndangambe chitaura kuti munaurongo kukundise kunokunda kuti kunze kune vaiti hazviiti mubato mwangu taka zvakanaka.
Aha, okay.
Kuti haufanira kuti upinde kunze.
Aiwa
ndinoda kutovhara mabhoo kutovharira nebato rangu ini ndasana kuti stopinda.
Aiwa tadzvisisa. She is very determined like we discussed earlier on and she got the support from the majority of the people in her area who wanted to get a lady in that position for a change. Which is just another way of saying the men have not been doing quite a very good job. Yes.
Yeah, thank you so much, Miss Moti Sitori. I think she can rest now. So I hear we've got a listener. Take the listener.
Muri kunzwa here, makadi nenyu?
Makadi
zvino. Tiri nani chaizvo, tipewo pfungwa dzenyu. Tiri kutaura nani?
Nangona, makwadi Chirundo.
Aha. Taura henyu, tipewo pfungwa dzenyu.
Chekutanga tinongoti kuna madzibaba vedu Getosoni madzibaba Shanduko Karoha. Chechipiri ndokumbira kuti hurumende dai yaidziremekedza kodzero dzevanhu yangu mentini wakapisa anga ari kugumaelesheni elasti anga ari nani tanga asina mhirishonga bcause tiona kuti vazhinji vari kurasiwa nyama nenyaya yemhirishonga. Hello. Hello.
Tiri kukunzwai.
Nemapurisa raidza kwanisa kuitawo basa ravo asingarerekeri bato zvese zvaifambawo zvakanaka.
Hai tinotenda chaizvo. Tinotenda zvikuru. Ehe. Aiwa tinotenda.
Alright.
So he is expressing his concern of Matibaba Veshanduko, you know, who is in hospital, and also is urging that the police should do their work in the proper way to safeguard the safety of the people. So that's his contribution.
Yes, let's turn to Ms. Victoria Matutu of Zimbabwe again. So, Ms. Matutu, going forward in terms of Zimbabwe elections, so what should happen if you want to see a free, a fair and credible election? Matutu?
I think everything that is in the hands of ZEC for now. Because as voters, people will go and vote. What they expect is a positive outcome after voting. But that positive outcome is not going to be there if ZEC continues to do what it's been doing for the past years. So for Zimbabwe to have free and fair elections, I think there has to be something that has to be done. Because, like, really, if we just stood to extend here and say, okay, the by-elections are coming, people are going to go and vote, and we just can expect that the elections are going to be free. That is not going to happen, not anytime soon. Already, the campaigns that the parties are doing are being sabotaged. As of now, we all know that people are being beaten and in rallies, some rallies are being banned and stuff like that. That's part of elections that are not free. Because elections do not start on a voting day.
Mm-hmm.
There is this campaign period whereby all the parties are supposed to be campaigning. Free elections must start from there. The campaigns must not be banned. The campaigns must be free. For as long as people are being banned from campaigning, people are beaten, things are done to people, the voters, it's going to scare the voters from going in to the ballot boxes and vote. But now, if we have people who are in hospital, we've got people who are scared and staying home now before the by-elections. Do you really think we're going to have them going to the polling stations and vote? I don't think so. People will be scared. That's not fair. That's not free. For people to stay home and say we are not going to vote because they are scared, maybe we're going to be beaten. That's not a free and fair election. It doesn't start on a voting day. It starts now. So the elections are already not free and fair because people are being banned from campaigning. So that's not free at all. Let's start from there. We must have free campaigns in the beginning before we go to ballot box, to polling stations and vote and do anything. We must have people campaign freely. No one must be banned from campaigning. No one must be beaten. We have people going to polling stations free, and they expect the outcome of their voting to be positive. So, of course, that is responsible for voting and counting of elections. But now we cannot blame that. I'm not going to blame the EC now for what is happening now, because it's not involved in the campaigning of the political parties. So I think we must start from here. Before going to the polling station, people must not be beaten. People must not be scared away from going to vote. Because beating them now is just scaring people away. That's not going to be a free and fair election if people are being beaten before they go to polling stations.
Yes.
So let's start from here.
Yes, I was our caller. Can you stay on the line? I think we've got a caller one day. Mm-hmm. Can you take that caller?
Makadini enyu tokutandira ku studio sadi tirikutaura nani
na mavavo
muri kupi
ku Harare
aha tipewo pane pfungwa dzenyu taura henyu
pfungwa dzasina kunyatsonzwa kuti takamira zvakadi
chirongwa chipi
chiripo nhasi.
Tiri kutaura pamusoro pesarudzo.
Okay. Maonera ndinoita ndekudai so. Kuti dai zvaitibvira ka. Halo?
Taurai takateerera.
Kuti dai zvaitibvira poshandisa mushina pange zvakaitwa kuZambia zvese.
Mushina wei?
Kana pashandisa mushina unoti munhu akavhota zvezvika anobva atoonekwa kuti avhotirani uko otoziva kuti nhenga akatitungamira nehwani.
Ose
maonero andoita ndokuti zvisanetse zvisaite mutauro
kuti pangovhotiwa nhamba yochinja ndo zvamunoreva.
Nhamba yotochinja zvichingopera pototaura kutoti uyu ane nhamba yakati uyu aita nhamba yakati hazviiti mutauro izvozvozvo.
Hai, tinozvinzwa, tofunga vamwe vateereri vazvinzwavo vachapawo pfungwa yavo pamusoro penyaya yacho. Pane zvimwe zvamakuda kutaura?
Panetsa makorese anetsa ndengoti zvikurusei kuzeki kwacho, zeki yacho inenge isina kunyatsokumira zvakanaka, isina kusununguka, isiri mupendeni, ndo panonetsa ipapo.
Haiwa, tatenda chaizvo nemashoko enyu, tatenda zvikuru.
Zvakanaka imambo.
Mazvita enyu baba. he is advocating for the election results to show on time, in time, as people vote, you can see the numbers.
Like a live kind
the
of
numbers
stuff,
changing to record the individual votes as they come in.
So he says like what happened in Zambia, right?
Yeah, so that's what he's saying. At first I didn't understand what he really was referring to, but he wants to make sure that as soon as you cast your vote,
then you have
we can see that being tabulated there that the vote has been cast. But that is a danger. That is a danger of identifying people's choice, you know, publicly, since it's supposed to be a personal decision on someone's part.
Well, maybe saying there won't be any names that will be appearing, but the numbers.
Yes.
So, Mama Victor Matutu. So, once again, Mama Matutu, Nyanguza Sibili, we are Kononuti, Izeki, I want him. Yeah, so manje kumele kwenziweni nqa wena sokukhangela khona pho kulungiswe njani konke lokho ngoba sesijalo ukukhuluma ngakho mshokotsho so kulungiswe njani mama
ngoba ngithi ngani kule ndlela yokwenza ukuthi out the investment le obukazi mhlawumbe kube le question yokuthi ezovala imali ezoba responsible for ama elections kuke sibe le election nje engathathwanga iveki mhlawumbe kube le i-commission engaba khona or maybe from ama southern countries or ama-African countries kube le i-commission njengakho zibe iveki just for one sike sibone ukuthi iveki le siyijona kangaka siyijona ngempela yini kumbe siyayihlukela kube le i-commission njengakho iveki because nokubonakala kwezinto iveki njesazi noma isebenza nogovernment ngisebenza nobani kodwa kube le i-commission nje engakho under i-government i-commission engakho under Zimbabwe mhlawumbe sibe lama-election observers kumbe another electoral commission engayisiyo iveki sibone ukuthi iveki ma ingekho lapho yona i-counting ama-elections lamavoti and stuff sizoba njani sibe le into njengaso veki kuye kumisa iveki kancane because abantu akwazi ukuthi ngemva kwama-elections abantu bayinqoma iveki ukuthi yenze kahle
sicela ukufake ngesikhiwo kwenza ukuthi abanye abangazwanga isintu bakuzwisisa ukuthi uthini lapha so ngiyakuzwa sibili ukukhuluma ngokuthi kumele zek nga iyamiswa kancane
yeah
so let's have he is saying it kubeka mama
okay my point is here we are always complaining about zek after every election there is no complaint that zek has done well on these elections people are always complaining I think the best way is for us to see if the vet is really a bad commissioner or we are just blaming it for nothing. Let us maybe have elections and take vet out of that position. And maybe let's say such a country give us a new electoral commission that will come and stand in the space of vet. And let's put that aside and see how the elections are going to go without that. Because it is, we've been complaining about that after each and every election. So why are they kept there if they are not doing the job properly? They must be replaced.
Yes. So the issue concerning Zek has been around for quite some time.
Mm-hmm.
What do you think should be done, madam? What do you think should be done?
I just think this Zek thing must be straight out. Let's just have a new thing that will come in and observe this election and do the counting of votes. If we do that, and after that we still have the same problem, then we may come in and say, oh no, we're blaming you for nothing. So let's just have one election without them and see what will happen. If the same thing happens, then we're going to talk to them and apologize.
In your opinion, how should the members of the Electoral Commission be appointed? Because
in my own opinion, I think if we have to elect the members within Zimbabwe, then the members of that commission must come from maybe not from the ruling party, not from the government. It must be an independent thing. Like, maybe let's get members from each and every opposition, or each and every political party in Zimbabwe. Each and every political party must be represented in that commission.
Mm-hmm.
If we have to get that, those members from within Zimbabwe.
Mm-hmm.
But my point is, let's just get maybe someone from outside. Zimbabwe on its own has failed to give people a positive outcome after election.
Mm, yes. Thank you so much, madam. Thank you. Yeah, the issue of ZEC really is not going to go away at all. I think people have something to say about ZEC. I was interested in finding out how should those members be appointed, because if the appointing authority is the same, we are going to continue seeing the same thing happening in Zimbabwe. So it's an interesting situation that people maybe might want to think about.
Yes, very interesting one day. Now we've got another caller. Can you take that caller?
Makadi niko. Muriko ndinzwa.
Makadi wa enyu.
Ndipo hangu. Tikutaura nani?
Bye, bye, bye.
Eh, Makadi, tipeo pfungwa dzenyu. Murugutizwa.
Mati.
Tikati taura yenyu tipewo pfungwa dzenyu zvamunoda kutaura taura yenyu.
Tinotika kutaura paredio apa tizo tidizi here.
Kom andini mama phone ampane zvamamuchida kutaura. Munotya chizvi.
So I think she's scared somehow. So maybe we can skip that one. So let's go to any other caller. Maybe we are waiting for callers. So Mbuelo kuweke Mama Victor Matutu. Nga uwe na nguwako. Let's say ufuna kutuvotile ngabantu Zimbabwe. Kambe kukono wakute msabantu sifuti hai pela. Kumele minawe Zimbo oto linge nzele loku. La mungu ziti nile nzele loku nyokutizi. So kono kutembi sisi zizwa ngabantu. Uzibona njani isithembiso zenezi izizwa ngabo abakhankasela ukhetho
yazi ukuthi dibe into eyinkinga eZimbabwe yikuthi ngaso sonke isikhathi nabantu bekhankasela ukhetho banezithembiso abazizayo kodwa konke lelo bandla elibusayo namabandla aphikisayo alezithembiso azenzayo amabandla aphikisayo asikaze siwabone esimbusweni sibone ukuthi izithembiso zabo lezi ababe bezidingisa ngesikhathi bekhankasa bayazigcwalisa yini. Ekhlethi kubona libandle libusayo likhankasa lingakhankasa liwile ukhetho libuye libe sesihlalweni lingazigcwalisi izithembiso. So njengoba thina sikujwayeleyo ukuthi kuyakhankasa kodwa izithembiso azigcwaliswa okwamanje sisaziwa lokhu ukuthi yeba kuyakhankasa ngalokhu nalokhuyana mpela izinto abakhankasa ngazo yizinto okumele ezidinge ukuthi zenzeke eZimbabwe kodwa siyazi ukuthi ngemva kokuthi sebewinile ukhetho laba bazowina angeke basagcwalisa izithembiso. So asazi ngamabandla aphikisayo angeke siwagcobe ngento abangayenzanga siphoke ukuthi sibagcobe ngokube ndelenyana abangazanga bayizwe futhi labo hhayi kutho ukuthi labo bengaoba bazobenza into efana nayo asikwazi ukuthi bona mhlabe ezaluo bazozenza into ezizithembisa abasithembisa zona kodwa kwamanje thina sisakwazi lokho kubabandela ubusayo ukuthi hhayi siyathembiswa mpela kodwa ma sebehlala ezikhundleni izithembisa zigcwaliswa.
Ye ngicela ukufaka ngesikhiwa sibili khonokho abantu bezwe abanye abangakuzwanga ngesintu.
Okay, what I'm saying here is we are hearing a lot of promises done by all the campaigning political parties. They are promising us as voters this and that. And all that they are promising is what we want to see and what we want to see happening in Zimbabwe. And the thing is they know what Zimbabwe needs. I don't know what's wrong with implementing what they are promising. As of now, what we know is all the promises that have been done for the past years by the ruling party when they campaign. They campaign and tell us what we want to hear and what Zimbabwe needs. But after they win the election, we don't see those promises being implemented. So I don't know about the ruling party, the opposition party. Maybe one day when they win the election, they are going to fulfill their promises. But as of now, we don't know. We also don't trust them. Because it's like all these politicians will just come and promise people things before voting. And after they are voted in, those promises are not fulfilled. So we're not sure if even the opposition parties, if they win the election, they are going to fulfill their promises. But as of now, all what they are talking about, all the political parties, what they are talking about is what Zimbabwe needs. So, but we are not sure if we vote them in, are they going to give us what they are promising us? We don't even know, because the ruling party has been promising us for the past how many years, 40 years, but we haven't seen anything that has been fulfilled.
Yes, I was a cool game, Mama. But when I put Timo, maybe Mr. Wandi, if you don't I'm Buzo, when I'm going to ask you, quiet, I want.
So, where you are, what are you doing to aid the situation, the political situation in the country? What contributions are you making there? How are you contributing towards the issues that you are articulating to be a problem?
I'm feeling very ashamed to say this. I'm not in Zimbabwe. I'm not a registered voter. I'm in diaspora. And what I can say now is that my only wish is that maybe if one day a diaspora vote will be allowed in these elections, Zimbabwe elections. As of now, I'm pushed away from my own country. I can't even vote because the situation that I'm in now does not even allow me to go back to the
abantu bazovota ngezinamba eziningi kunindawo lezo zivotwayo angithi ezinye izindawo kufana indawo yakithi akuvotiwi nje uMP ukhona amakhansela akhona so siyathemba ukuthi labo bayokuvota nge-26 bazovota kuhle so mara into ngifuna kuyitsho kunabantu baningi abantu bafana ukuthi bona ngokwabo bavote ngendlela irayithi abantu bangalwisani ukulwisana into ebikhulu masibona izinto zenzeka elizweni endawo ezinye nje ayisinto eyirayithi leyo so ngiyathemba ukuthi kongkuzohamba kuhle labo bazovotelwa khona ama-MP namakhansela nabo baziphathe kuhle nabo bangatshela abalandeli ukuthi bayo bayoshaya abanye or bayelimaza abanye into efana leyo ayisinto irayithi iyinto ngiyibonayo mara kongkuzohamba kuhle angeke ngibone kuzokuba nokuphazama kuzoba lapho nalapho nje mara ngiyathemba ukuthi wonke ama-MP aredi namakhansela wonke aredi masibona abadosi phambili bahamba bayakhambena bayafuna abantu ukuthi bavotele kongizohamba kuhle mara siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokuba nabo uzokungenelela ngenxa yokuthi vele elizweni lakithi futhi sihlale standards avele amavoti nawo afuna imithandazo eminingi khulu ukuthi imithandazo ekhona ukuthi abantu bavote kuhle lo uzokuwina abambe omunye izandla lo uzohluleka naye abambe lo winile izandla ingaba into ehle khulu leyo ngenxa yokuthi vele
siyabonga kakhulu ke baba Richard moyo khona ngapho ke eSouth Africa ungathina kusasa siyathemba lokuthi uzangena kuhlelo olunye ozalandela. On that note, Wandi, we know that we don't have extra time here. I think we have to end it there. We thank our guests this evening, Reverend Hussein Spanda of the Christian Alliance of Zimbabwe, Miss Victress Matutu of Zim in Bogoto, she's the chairperson there, Miss Moody Sitole of Patriotic Zimbabwe's Party, and all those who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Signing off from Washington, this is Kip Tue. Say good night.
And I'm Tanono Kawande. We'll see you again next time. Take care.
Good night.